Anotipa akadiagnoswa neinonzi Hodgkin's lymphoma imhando yegomarara yakatangira pahuro pake asi pane inonguva vaitaura kuti yadzika muchipfuva nemuhapwa make.
Pari zvino tinonzwa kuti pane zvirongwa zviripo zvekuti muwane rubatsiro kuti awane kunorapwa. Zvakamira sei panyaya yerubatsiro rwamuri kufanira kunge muchiwana?
Kurapwa kwaanotipa kuri kufanira kuitika kuIndia. Tiri kusumuka musi wesvondo unova iwo musi wa8 December tichienda kuIndia. Mari yekuti arapwe inodiwa iri kusvika iyo pa$22,000. Saka ndo mari yatanga tichibatsirana nhama neshamwari nemhuri nevamwewo kuti tiedze kuunganidza. Saka nhasi tine mutambo kuGallery Delta muHarare kwatine mashamwari edu vaimbi vakangoti isusu tinokwanisa kuita kamutambo tichiimba kuitira kuti vanhu vanoungana vobvisawo mari yavanokwanisa kuitira kuti tiunganidze mari ikwani.
Pari zvino manga mawana mari yakawanda sei uyezve muri kutarisira kuti muchikuda imwe yakawanda sei uye vanenge vachida kubatsira vangabatsire sei?
Mari iripo izvozvi inokwana iyo kuita 8,000 ndiyo mari iripo. Pane imwe 5,000 yatisati tanayo mumaoko asi pane munhu akati anokwanisa kubatsira neimwe 5,000. Saka mari iyoyo ikauya mari inenge yapo inenge yava iyo 13,000 tichireva kuti mari inenge yasara i9,000 inenge ichiri kuda kuunganidza. Saka tanga tichikumbira kuti vanenge vari muHarare vanokwanisa kuuya kumutambo wacho matikets ari kutengeswa iwo achiita $20 tichange tichitengesa pane vakati panyama yekuti titengese vanoda kugocha vogocha pane vakatibatsirawo nezvekumwa kuti titengese pamutambo iwowo. Vamwewo vagokurudzirwa kuti chero asingakwanisi kuuya achida hake kutenga tiketi kana kungopawo paanenge achikwanisa. Tanga tichiti vanokwanisa vanotumira paEcoCash panhamba dzinoti idzo 0773588234 ndodzokorora 0773588234.